Vamangudya vataura mashoko aya paUniversity of Zimbabwe muHarare apo pari kuitwa musangano kana kuti symposium wenyanzvi dzezveupfumi. Vamangudya vati Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa mari dzakasiyana siyana nekuti kushandisa randi chete handiko kungagadzirisa dambudziko rakomba munyika rekushomeka kwemari.
Zvetuta ndezvekuti izvo chii? Rand is foreign currency. Basket of foreign currency that we are using here in Zimbabwe. So apana chinyuwan, which is being suggested, the same old story. So we don't Zimbabwe increase our production, goods and services. Kuti fuminga udini ubudiriri. Currency those throughout the whole world, those support energy, new production. Pasna goods and services, pasna production, pasna more hufu, more shibage, kana zvese kana zvicherwa na minerals. Apana nyika. So you cannot support kwa nemachi binova saka tume chanonzi gross domestic product increase the production not of currency as was said here. The missing link in this economy is production.
Dr. Mangudya vati mamwe matanho anofanirwa kutorwa ekugadzirisa mamiriro eupfumi haasi kuitwa. Vatiwo kuondomoka kwemakambani ehurumende ndokumwe kuri kupa kuti upfumi hwenyika hubve waenda kumawere.
If you look at CSC, that's some exporter. $50 million. As you go to the Zoo, as you go, Mumu Fran Murumoyo, I think we spoon. I said number that. When I was it, used to move my minerals to tobacco when I go my border. But it was a Zagafa. This was steel. Used to export, we used to produce about 1.2 million tons of steel from Lagunaga Chin. So those are the production that we need. If you go to people like my China, their parastatals are the major commons that they are producing. It's on the Masino Senway. Maparastatals, asikuna kuna izosu.
Gavuna we RBZ atiwo, nyika inofanirwa kugadzirisa zvematongero enyika kukwezva vane mari dzekunze.
Political risk ina factor, nekuti izo, vanhu vangada kuuya kuzoinvesta, vaya, kani vanhu varimo iyo kuinvesta, vanhu ndini, vanoita demotivated. So political risk ina factor, my investor, autinje demotivate my investors.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yataurawo pamusangano wevanyasha Kaseke vati kuti nyika iwane mari yekunze vemakambani neveruzhinji vanofanirwa kunotengesera zvinhu kunze kwenyika. Vakaseke vati vemakambani vanofanirwa kutarisa kuti vogadzira sei zvinhu zvine mutengo wakaderera kuti vakwanise kuwana vatengi kunze kwenyika.
Takatarisa maindastri yedu yemuno muZimbabwe zvaanofanira kunge akatarisa ndezvekuti vanokwanisa kugadzira sei zvinhu zvakachipa kuitira kuti kana zvakuenda kunze kwenyika zvinosvika zvichitengwa rather than kuti zvinhu zvese zvakaenda kunze kwenyika hazvikwanisi kutengwa.
Pamusangano uyu nyanzvi dzezveupfumi dzakurudzirawo kuti kushandiswa kwemakadzi ekumabhanga pamwe neekokeshi zviitwe kunzvimbo dzese munyika kusanganisira kumaruwa. Vamangudya vati kunyange zvazvo vanhu vanenge vachiti vane mari kumabhanga, nyika ina mari iyi uri musho, izvo zviri kukonzera kuti kushayikwa kwemari kurambe kuchienderera mberi. Vakurudzira veruzhinji kuti vafarire kutenga nemakadzi ekubhengi nedzimwe nzira dzakadai seiko cash zvisingadi mari chaiyo. Vakati izvi zvinogona kurerutsa nyaya yekushomeka kwemari. Vatiwo kupedza dambudziko rehori pamwe nekugadzirisa dambudziko rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo zvinogona kubatsira zvakanyanya dambudziko rekushomeka kwemari. Vamwe vari pamusangano vanosanganisira CZI, ZNCC neveZimbabwe Stock Exchange. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.